Ini ndini jonga kande miri ndichiti eno imusore nao dzanasi china ndira 28 2016. Mutungamiri webatore People's Democratic Party vatenda ibiti vanoti hurumende ZANU PF inogona kubviswa chete kana mapato anopikisa akabatana kuti arwisane nebatora vanoti rauraya nyika. Mutungamiri wenyika uye varisa chigaro weAfrican Union vaRobert Mugabe vanosvika muAddis Ababa kuEthiopia kumusangano wepagore wenyika dziri muAfrican Union. Imba yevanopikisa hurumende amai Margaret Dongo inopiswa muHarare muchiitiko chavanoti vanofunga kuti chine zvematongerwo enyika. Muchirongwa cheWomen's Round Table tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevanhukadzi vanoita mabasa ekutengesa zvinhu mumigwagwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa 909 am, pa 4930 kana pa 12080 ne15460 kHz pa shortwave kana pa Facebook page yedu yeVOA Shona.